maonero atiri kuita midterm monetary policy statement ndeyekuti yakanaka, iri positive, iri kupa yatingati policy consistent, kureva kuti hapana zvakawanda zvakanyanya kusandurwa kubva kune zvakanga zviripo. Vari kuedza kuti zvanga zviripo zvirambe zvichienderera mberi. Tiri kuona kuti money supply iri under control, nokuti money supply iyoyo ndiyo inokonzera zvinhu zvakafanana neinflation, ndiyo inokonzera kuti exchange rate itize. Saka tiri kuona kuti money supply iri under control. Tiri kuona zvakare kuti interest rates asiwa akati simukei ari pamusoro.
Sei izvozvo zvakakosha
kudzivirira yatinoti speculative borrowing, nokuti kune vanhu vanogona kukwereta vachida kuita zvemusika mutema. Ivavo havazogone kuzviita nekuti mari inenge isingangowanikwe. Chatiri kukurudzira, chatingada kuona ndechekuti dai mari yedu yaramba iine mutengo wayo, inflation tiri kuona iri kudzika, annual inflation asi kuona kuti month on month inflation yakati simukei, kana iri pamusoro pe 2% tinoona seyakati simukei.
Ingafanira kudzika ichienda papi chaizvo?
Dai month on month inflation ikadzika kuenda pasi pe 1 zvinotiitira zvakanaka. Tinoonawo zvakare kuti zvinhu zvakafanana neiyoyo money supply yatataura zvakagadzirika. Tinoonawo zvakare kuti exchange rate yedu pari zvino yakamira zvakanaka, asi tinofanira kugadziriswa igepu riri pakati peofficial exchange rate yatinoti auction rate ne parallel market rate, nokuti parallel market rate inenge iri kusimuka, iri kutiza.
Iri pachi pari zvino pane zvamuri kunzwa?
Yakutambira kuma 140-150 uko, kwanyanya kuita kumusoro. Dai pawanika nzira yekuti gepu riripo pakati peparallel market neofficial market ridonhe, rikapera gepu iroro, tinoona kuti nyaya dzeinflation nedzeexchange rate dzinenge dzagadzirika, tinenge taane yatinoti stability.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kana stability yapo, zvinoita nyore kuti mabhizinesi akwanise kuplana, mabhizinesi akwanise kubhajeta, mabhizinesi akwanise kuronga kana kuita mafocus for the future. Saka izvozvo zvikagadziriswa, tinoona kuti zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Ndofunga kuti pari zvino izvi paitika yatingati policy consistency ndo yatinoda kuona. Tinoda kuti pagadziriswe chete zvinhu zvinenge zvaipa, zvinenge zvakanaka, zvosiyiwa zvakadaro.